Handingati zvinhu zvinoshamisa kuti variendi iyoyo yatotekeshera muno muZimbabwe nokuda kweukama kana kuti kudyidzana kunoita nyika yeSouth Africa neZimbabwe. Ndofunga kana tese tichitondera tinoziva kuti vanhu vazhinji vari muno kana vakafunga kuti mabasa avo haasi kunyatsa kupa chouviri, vazhinji vanoyambuka kune dzimwe nyika, uye nyika huru yavanotageta kana kuti yavangada kuenda kwairi South Africa.
Asi semaonerenyu, chii chakazopa kuti uwandu hwubva hwanyanyisa kuwandisa panguva pfupi yakadai?
Bhodha reBeit Bridge zvikuru ranga rakavhurwa paChristmas paine panyuye, vanhu vachifambidzana. Iyo variant iyo yaitaurwa yekuSouth Africa yanga yatonzi yavako, saka ipapa panokwanisika kunge ndipo pakanyanya kuva pakatatapuriranwa variant iyo yeCOVID-19 iyo inonzi yakatangira kuSouth Africa. Toda kutoonekwa kuti iyoyo yorapikavo sei nokuda kwokuti iya yaimbova muno yakatanga iya yanga yakukwanisa kuti irapike uye manhambazi achidzika. Asi zvaakutoradza kuti pakuzokwira kwakaita vaibatwa noutachiona hwecovid uye vaishayika nokuda kweutachiona hwecovid ihwohwu muna Novhemba, zvikuru sei Dhisemba naJanuary, zvakaratidza kuti ingava nyaya iyoyi yevariendi yekuSouth Africa.
Ko nhomba yakabva kuChina iyi yeSinopharm ingashanda here kudzivirira kupararira zvakanyanya kwemhando iyoyi yekuSouth Africa?
Nhomba kana kuti vaccine yakabva kuChina yeSinopharm iyi, tarisiro inongovapo ndeyekuti vana mazvikokota kana kuti vanoongorora mascientists aya vanofanira kunge vagutsikana kuti inoshanda pamavariendi ose angawanikwa munyika mainenge ichifanira kuti ishandiswe kana kuti ibayiswe vanhu. Saka tototarisira kuti nyangwe saimo muno panofanira kunge paine matesti anenge akaitwa anoratidza kuti inoshanda, nokuti tarisiro iripo ndeyekuti vaccine kazhinji muchaona kuti utachiona hunenge hwakaurayiwa kana kuti husina simba rokukonzera chirwere checorona ichochi, asi hunoita kuti muviri uve ukwanise kuumba masoja atoti maantibodies aya kuti akwanise kudzivirira muviri iwoyo kana utachiona hwecovid hwakasimba hwazouya. Ndo zvinenge zvichitarisirwa.
Kuri kuti nhomba haina kunyatsoshanda, zvii zvinenge zvaakuitwa mune ramangwana?
Zvazvinongoreva ndezvekuti panenge pachizodazve imwe ine simba rokukwanisa kudzivirira vanhu kuvariendi yekuSouth Africa kana iyoyo inenge iripo isina simba iroro, nokuda kwokuti pakupedzisira masoja emuviri kana maantibodies aya anenge asingakwanisi kudzivirira munhu kuvhariendi iyoyo.